vakuraone avo vanova kandura weward 4 vakasvika chikumbiro ichi nezuro manheru kukandura yemasvingo kuitira kuti izeve chikumbiro chekuti mugwagwa wehofumeya uyo uri pakati peguta upiwe zita rekuti Morgan Richard Tsvangirai. Vakuraone vanoti vakaona zvakakodzera kuita chikumbiro ichi asi havasi kufarira danho rekomiti yekanzuro inoona nezveutano nedzimba iyo inoda kukwidza nyaya iyi kudare remakurukota enyika.
Ndakaisa mosheni yangu yekuti one of the biggest streets, kana ndingati the second biggest street in Masvingo inonzi Hofumeya Street ive iswe renamed after Morgan Tsvangirai, nekuti ndinodarira kuti mabasa akaita muno munyika anokodzera kuti aita chiporomokedzo rwakadaro. Saka musi wa8 May ndakaisa mosheni iyoyo mufukanzo, ndakaisa mukutaura nokuti munoti muzvinyorwa. So ndokubva kanzo yeti wisdom ndobva yanditi iyo sendayo mundonyora iri mosheni yenyu iyo iwritten. So ndakanyora mosheni yangu ndikaisa kumhinda kukanzo. Saka nhasi mosheni iyoyo iri kugarwa pasi necommitti inonzi health housing committee. Kana yazopedza kugarwa pasi nhasi nehealth housing committee, mosheni ichaenda kukanzo kufukanzo iri kuka kumwedzi unoyu.
Vakurawo nevanoti mutemo weurban councils act chapter 29.15 unovapa simba rekutumidza migwagwa mazita pasina kuenda kudare remakurukota enyika. Nokudare vanoti inzira yemakanzura ari kupikisa anoda kuti zvisaite kana kuti zvinonoke. Sagara wekomiti iyi uye vari nhengo yezanupiel vagashiya mundondo varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti vachataura kana yapedza kuzeyiwa musangano mukuru uchaitwa kupera kwemwedzi uno. Aka akasiye kutanga nyaya yechikurukurwa mudare rekanzuru sezvo yakatsviriridza svondo rapera apo kanzuru yemasvingo yakaita musangano wayo mukuru wekuzeya zvakaitika muna kubvumbi. Pakaitwa makakatano pakati penhengo dzezanupf nemdzt pakataurwa nyaya iyi kusvika nhengo dzekanzuru dzauyira na kuti chikumbiro ichi ngatiise pamberi pekanzuru zviri pamutemo. Izvi ndizvo zvakapa kuti vakurawo nevapinze nyaya iyi mudare zviri pamutemo nezuro manheru kubudikidza nekunyorera komiti yedzimba tsamba chikumbiro ichi kuitira kuti chikurukurwe nekanzuru pamusangano wayo mukuru. Muzare Cecilia Mundondo ndemumwe ari kutsigira makanzura ezanupf kuramba kuti mugwagwa uyu utumidze zita ravatsvangirai.
Zvazvisi zvakaitika nekuti magamba chaiwo chaiwo akagwa hondo munyika muno. Vana muzenda havana kutumidziwa marodhi, vana tongogara havana kutumidziwa marodhi. Saka vozotumidza tsvangirai sei tsvangirai asina kana kumboita purezidenti, asina kana kumboita hondo nekuti akaita prime minista akada kuvafaitira mari dzavo zvikakona. Izvo zvazviiti kanzuro yemdc yakuda kuzira nhema.
Asi Muzare Jina Mutero vanoti danho rakatorwa navakuraone rakanaka nekuti vatsvangirai vakaita basa guru munyika rekurwira utongi hwejekerere nekodzero dzevanhu.
Ndinozoona zviri zvaiti semugadiro wemasvingo ane mdc vari raiti inofanira kunemiwa after tsvangirai. Tsvangirai akauya nechange, akauya nedemokirasi uyezve aivira kodzero dzevanhu, akauyisa change muno muafrica uyezve ndiye munhu muno muafrica leader akauyisa change inotoonekwa. Inofanira kunemiwa after tsvangirai uye aihwina maelections, aihwina maelections atibirirwa kuti pavazomubvumidza ita prime minister.
Mukanzuro yemasvingo mune makanzura gumi, matanhatu ari mdc, mana ari ezanupf. Vakurawo nevanoti vanotarisira kuti kana zvaomisisa vanotarisira kupikisa pfungwa yekuendesa nyaya iyi kudare remakurukota vovhotera kuti ripedzerwe mukanzuro sezvo bato ravo rine makanzuro akawanda kudarika ezanupf.
Fukanzuro ino ndiyo ichaitaudza kuti akundika chaita budirira asi hazvitadzi ndoona tichibudirira kuti sitiyo inzi Morgan Tsvangirai.
Nemhaka yanditi tinoona tichibudirira
chinondisindisa ndechekuti there is no reason wani kuti vanhu vavarambe kuita izvozvo nokuti masiti mazhinji akanemewa after vatungamiri vanga vashaka vakawanda. Chechipiri ndova kwekuti vazhinji vacho vanotitsigira kuti tinge tichinemasiti kuzvinji yamogan tsvangirai nekuti nomudaira kuti mukanzuro yedu vazhinji vemdc naizvozvo handioni kana pakakanzura wemdc anogona kupukana naizvozvo.
Kana chikumbiro ichi chikabudirira dhorobha remasvingo richaita guta rekutanga kuva nemugwagwa wakatumidzwa zita remutungamiri webato rinopikisa uye asina kurwa hondo yechimurenga. Asi Masvingo harisiro guta rega riri kuda kuti mugwagwa wari kupiwa zita ravatsvangirai. Guta reHarare rakawirirana muna kurume kuti guta iri ritumidze umwe mugwagwa zita ravatsvangirai mushure mechikumbiro chakaitwa navapita moyo kanzura rokusouth atoni. Izvi zvakaitika mwedzi wapera kwamutare uko kanzuro yeguta iro yakabvumiranawo kupa zita ravatsvangirai kune mumwe mugwagwa. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.